mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Kungai nevanhu vazhinji vanoramba kupfuma kuti chinokwanisa kuvauraya havasati vambowana hama yatiafa vanongozhihwa kuti zvipatara zvazara.
Vamwe vanoti vamwe vanhu havasi kuteerera zvavanoudzwa nehurumende pamusoro pecovid-19.
Iyayo tirwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi vezuko driver nakondakta kazhinji vanenge vakabvisa mamasiki aya. Ndo zvimwe zvinonyanyotirwadza zvikuru izvozvo kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita.
Sangano repassenger association of Zimbabwe rinoti kambani yeZupco inogona kuve iri kuparadzira coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 2622 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevana 34 nezuro. Vanhu chiuru nevatanhatu 1006 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru zana rine makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1,144,379. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nechimwe nezana rine makumi mashanu nevana 641,154. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevatatu 893. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 396 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane gumi nevasere 318 vakafa. Mashonaland West ichiteverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvitatu zvine mazana matanhatu ane gumi nevapfumbamwe 83,619. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mana ane makumi mashanu nevatatu 53,453. Zvichakadaro hurumende inoti dunhu remasvingo ndiro rimwe renzvimbo dziri kuona kupararira kwakanyanya kwechirwere checovid-19. Muzvinafundo Eliot Masocha avo vari mumasvingo vanoti sekuona kwavo hurumende pamwe chete nevashandi vebazi rezveutano vari kuedza nepavanogona napo kukurudzira vanhu kuti vashandise nzira dzinobatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi, asi vachiti vanhu ndivo vasiri kuteerera.
Ira ndiri kuita COVID ndokuti ruzhinji rwevanhu kunyanya vari kudunhuro kumasvingo kuvanoziva kuti COVID iriko, asi vamwe vazhinji vacho mapfekero avanoita mamaski pamwe nokuzvidzivirira hazviratidzi ruzivo rwokuti COVID ino uraya chikare ili kupata vanu chino wana kuti vanu wangwari kuti ita mabora wachifaro kainda kumabora ikoko wangwari unika akapeka kana maski wangwari nguwa chibuta na maduru asi tikatari katino wana kuti wangwari wakadai wa chikare vaksimu ili ngechi mviriko wangwari kandita wichidika wangwari nguwa chitika maziro kuti atidi kubayo wa vaksimu ino kutakanzwa sakati shikati saka aninga nungu wa madira chifando kuti wano uisi sayo kuti chirwere ichi kawa ya wano wakawanda pasirino chekare chino kula ku zuhuya chakura kuna wano vaya wasinga wasinga hati kupayi wabaya vaya pamoche tina wasinga hati kuyanyo kushizi wirira dofu nga ino wano washinji wano ramba kupuma kuti chino kwanza kuwa vaya avasa tiwa mpu wana hama ya tiafa wano ngoziwa kuti zipatara zasara saka maone la ntuku ita ndo kutuwa lwano na kula mba vachiratizo zukuti kava vanu vafawa wakati pamwe ni maduna hawa li kupacho wayo pamwe chete wichidiki wachiratizo pamwe makuwa vanu wano kufikuwa yano tuwa mwono wano kufuwande zo mnepo mkuti awata tuwa mpuhuna kuti hawa zitunazo afuwa sisa maone la tiyo ita kula la India kichimura zitu na sinenge sironge
kwa hiyo urumende kana utibazi reja utano arisiko ya zawele kujizi savanu pa mchoro pechuru eriri kana kutivani ndio wa singa mgotere reja wo
wano ndio wa ninge wa singa mgotere reja wo nukuti tinele kutibazi reja utano hile kumira mira shikuru uma kuta umunona wa chifamba na mama iki wa chida ni jira kuti kezae mamuko enyu mwenye wachikai jira kuti chekae mamaski shakanaka pamwe chete nukupawano nishimbo tenegi nishibaiwa so unu kuma shingu wangu wachinti indaye kuzipatara kana kuti pama zora de kliniki vaksini ilipo unenda hapo hapana kana rai ni wanawasi kuende iku vaksini haisi kunyimwa munu saka tinuona kuti urumini basi lezo utano wari kuzama za wari kukwanika chitoro choka choka cha unopinga mwenge uchito chekwa temperature pamwe chete nuku piwa hand sanitizer mavoko kuti upinde wakazvidzivirira asika kuzopfeka maski ndio paulo zvoita iwewe pachako munhu kuti wopfeka maski here dzatinoona dzanguva maski dzapazvirepfu dzimwemwe dzinenge dzakasiya mino munhu achingofemawo achifemera kana aine covid vamwe vanhu vachingorovana mavoko dzisabvumidzi kucharovana mavoko saka zvinonguva zvavanhu vasingatereri vanhu zvekare hunhu kuti uve hunhu uve munhu kufambidzana navamwe saka vanhu vanopota vachikanganwa savanhu venyama vanhu vakapinda mumba vashamirana vanamba masi pavachadya paya mamasika atova kwaita uku pavachapedza kutsvaka paya mamasika avachatombozivi kuti ari kupi nokuti vanenge vakutoita zvinhu zvounhu kwagara kwedu kuti weare social beings tinofanira kurarama tiri pamwe chete tichifadzana tichiseka asi mukati mazvo ndo mataa kubatitirana covid imoko
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7 mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi nemakombi repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumabhazi ezupco sezvo vanhu vari kumanikidzana nekushaya zvekufambisa kubva hurumende zvayakarambidza vemakombi vakazvimirira voga kushanda ichivamanikidza kuti vaite mushandira pamwe nekambani yehurumende iri kutatarika yezupco vemakombi vakawanda vakaramba kupinda mubatanzwa uyu zvopa kuti vasvere vachinetsana nemapurisa mumigwagwa vachiisawo upenyu hwevanhu munjodzi asi vachitaura nebepanhau resunday mail vakafanira kubata chigaro chemukuru wekambani yeZupco vaEvaresto Madangwa vakati kambani yavo iri kutarisira mamwe mabhazi vhiki rino kubva kuChina kunyange havo vati havazive kuti mabhazi mangani ari kutariswa kupinda munyika musi wechitatu nemusi wechina mukuzeya maniriro akaita zvinhu mukutakurwa kwevanhu Blessing Zulu abata vaGoliath
mabhazi ekambani yeZupco havasi kunyatsotedza mutemo wekudzivirira chirwere cheCovid 19 tanga chingonyunyuta Inima batirwa atsukuitwa kuti dzimwe nguva hakuna zvekufafaidzwa kana kutorwa temperature patinokira mabhazi aya. Chinyanyo tirwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi veZupco driver naconductor kazhinji vanenge vakabvisa mamaski aya. Ndizvo zvimwe zvinonyanyo tirwadza zvikuru izvozvo. Kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita dzimwe nguva mabhazi anga achienda ane standing.
Asika mugwagwa umu mune mapurisa avaGoliath.
Tanga chingopfuura pama roadblock ipapa apa. Vasingamiswi. Dzimwe nguva vanhu vainzi godamai pasi kuti mapurisa asaone mapurisa anga asingapinde mumabhazi imomo vachiongorora. Saka mbhazi hamutorina kana social distance. Tine zvakawanda zvatiri kufara nazvo semapassenger. Rimwe dambudziko ratinaro gurusa inyaya yekusadisinfectwa kwemaZupco buses. Pazviteshi zvikuru zvemuguta reHarare kana mumaguta hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi terminals aya hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi aya mukati nekunze sezvatiri kuona zviri kuitwa kudzimwe nyika kuti bhazi richingosvika raakutopfapfaidzwa hatisi kuzviona zvinenge zvichiitikawo kuti pane anonzi madisinfecting trays aya hatisi kumbaona achiiswa mumabhazi terminals
anoshanda sei aya
munhu anotsika obva apinda mubhazi hatisi kuzviona zvekuita hapana utsanana hwatiri kuona bhazi riri kuti ranga rapedza rutu rotanga imwe rutu hapana kufaifaidzwa kunenge kwaitwa saka tiri panjodzi hurusa yekubata covid-19 mumadhorobha ezimbabwe ko zvimwe zvinhu zvatiri kushuwira kuti zvinge zvichiitwa nekambani yeZupco hazvisi kuitwa
saka poitwa sei kana Zupco iri kuremerwa nemutoro
vanotoda kutoti hurumende ibatsire tinoziva kuti tese kuti kambani ndeyehurumende asi havasi kutevedza chirongwa chehu chekuona kuti vanhu vadzivirirwe here mupublic transport kubva mucovid hazvisi kunyatsofamba sezvatinoda mastikers tinenge chingovaona kana mapamabhazi but hapana chiri kutevedzwa panyaya dzekutakurwa kwevanhu panoungana vanhu vanhu vanofanira kuungana nguva yakareba vari pabhasi terminals
zvine njodzi yeizvi
izvi zvinoita kuti vanhu vava vabate covid nekuti vanenge vari pedo napedo zvakanyanyisisa ndo zvimwe zvizvinhu zvatiri kuramba kuti vanhu kana vachinge vabva kumabasa havafaniri kumira nguva inokwana awa rimwe chete vakamirira mabhazi izvi zvine njodzi huru vanhu vanozobvisa mamaski votanga kutaura pamafoni kana kutaudzana zvakatiomera sevafambi mapassengers zvakatiomera zvikuru uye zvakare chimwe chiri kutinetsa pamabhasi terminals hapana mvura yekuti vanhu vange vachigeza maoko uye zvakare matoilets anokasika kuvharwa zvikuru mabhazi achiri mashoma ari kutakura vanhu muongoro yataita vanhu vachiri kungoramba vachingokwira mota dzemushigashiga kuti vakwanise kubata nguva yekusvika kumba pamuno mulockdown saka zvinhu zvakatonetsa zvikuru zvinotonetsa zvikuru kuti hapana shanduko yapo yatinoti izvi paita shanduko tiri panjodzi hurusa yekubata covid
mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi nemakombi repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vange vari parunhare mukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Midland State University MSU yazivisa kuti zuva rokupedzisira kunyoresa D3 Nyamavhuvhu August MSU inoti vadzidzi vanenge vasina kunyoresa havazobvumidzwi kunyora bvunzo dzekupera kwetemu Chronicle rinoti 60 madhokotera nevana mukoti vechipatara chempilo vari kugara vakaparadzana kubva kuvanhu mushure mekuwanikwa vaine hutachiwana hwecoronavirus izvo zvinonzi zvave kutadzisa kurapwa kwevanhu zvakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wadirei kudaro kukurumbidza kuenda wadisiya zvinerunda wati watisa why wadisiya wati watisa Sandra Sandra wewe soro
Zorora murugare Sandra wantiri wati Tino wapa mtoko hapa
Apo parisea na mwari Kurisei shako kurisei Ye korona mani covid ya pedhano mjoza Mwenye pedhano wakawanda mani mjoza mpelkomu Ne Cape Town wano wapera wakawanda nasi Ando tushema uti maringa pare gerere yeye. Apane batari mshipatara 7 panziwa uvari nani. 95 apera kufanasi. Aipakaoma kwakaoma na mwari kwakaoma.
Kwa zwa ipa studio 7. Makasimba ere pa studio 7 hapo. Ambaye makadaro mshitupa na hozi zele. Jisina chwete. Jisina kwa zakarere kera. Nao dzinogutsa nao dzisina nhema mukati ndiyo station yoga yetinoteerera muZimbabwe ine nao dzechokwadi saka rambai makadaro muchipa vanhu zvinoitika kune mativi mana enyika tinotenda
apo parisiyanhu vamwari kurisei zvako kurisei ye korona mani covid yapedzanhu wakawanda mani mjoza mupelkomu ne Cape Town wano wapera wakawanda nhasi ando tushema kuti mwari ngavari gerere yeye apane vatori muzvipatara 7 panziwa uvari nani 95 apera kufa nhasi aipakaoma kwakaoma anhu mwari kwakaoma anhu ngavabate onyeni please ndapota anhu ngavashandise onyeni achidya onyeni Nesunami, please, ndapota, mwari yeye.
Njimbo kumbira wapa studio 7, mpoto mjimbo tifonera au, musango ufonera vandu wa mango gara mtifonera nguwa ni mkuwa. Sinetine zhukita ura ozu, mpasa kutipunza, otipindura. Patishotine zama njimbo kutimnima kungu ufonera vandu, wakata sana wana registra, rumpira, wana mkubali. Yana chirumanzu. Pana chinja wanga mbote aura chino oposa kuhuma kupenye urumunyika. Yesu nono wanawa chungu ufane COVID. Nini? Ata pana chinja wanota aura chino kumeso chino nzipa. Nisuwa tinenge chitombo da DM chitifonera uba CG7. Chichita ura. Ya. Chitifanga nzaone wano wache vava kata sana mbadi wawo. Chua uta ura chokwadu. Chino batike chava kati itra mnyikande chipi.
Kwazwai vashamarari mamuka seno kusera kuAmerika uko vashamarari mutoko yaenda na machaina chembere dziri kurwadziwa vasikana zvinohwisa vurombo zvinosiririsa kuti president akapai mutoko yese nyika kupa nyika yese ende vanhu ende vari kukawadhiwa kwa mutoko vari kukawadhiwa zvinotosiririsa zvisingambotomboiti vanhu vakuru chaivo vari kuchema zvisingamboiti zvinoti veduwe mutoko yaenda namachaina president akanganisa pamachaina nyika iya
Namukaseko pa studio 7 apo ndini Johannes Marenge tiri kuno akapondoro ndikuda kumbotaurawo pamusoro papuresidendi ai ndinoona sokuti puresidendi vakakombewa kunyange nezvimukazungata zvinenge zviri kungoda kuti zveuraye zita ravo ushewo kana advisor unopawo kana puresidendi advice inobatsira nyika zvese kungopa advice puresidendi inoputsa nyika akadzera bond noti nemusoro wesvikiro isasvikiro munyika tadza kuudza munhu kuti hakuna chinonzi svikiro mweya zvakaoma vakomana ndatenda
Maswase pa Studio 7 hapo. Kutawa na chapela kupoteliza Eastern Cape South Africa. Ndawatana upate muruma haka tawa na nizuro. Achiti mazibabu edaka nyungwa mapemit. Ninye kuti pale wa mwaruta looting. Ntese mashoko wakata haka kutu mwini mkula wafa hati muruma haka sana nguwa wadaya nizuro. Remember looting yaka kwenye ya only two ma province. Kauteng ne Deben kwa zona tau. Saka na utula nyema pemiti. Sekutora kwa hake kwa haka ita. Is include mwese Zimbabwe nao ni wamu wazuto mbozi yao zifuwa pase. Tineka saka tarese mashoko haka daru. Kwa kwenye mwewe di Zimbabwe na nukara mwenye South Africa. Na tenda angu.
Hello, kwa Studio 7. Ndipimani pa ipatana hapo. Tiri kukuno, tukungona kufunguru zvaneza anuku. Tichida kuti MDC vazame dzimwe nzira dzekuti vavhodza verengwe nevanhu vekunze. Kuti muno muZimbabwe ndochichemo chedu ichocho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Umwe jaji mudunhu reTexas muAmerica akatonga kuti mutemo weDeferred Action for Children Arrivals kana kuti DACA hausi pamutemo. Mutemo uyu wakadzikwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama kuti umise kudzingwa kubva munyika kwevana vakapinda muAmerica vari vacheche uye vamwe vanhu vakapinda munyika vasina magwaro. Jaji uyu akarambidzawo bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika reHomeland Security kuti riregere kutambira magwaro evanhu vanoda kupinzwa muchirongwa ichi. Mutongo uyu unobata vanhu vanoita zviuru mazana matanhatu 600,000. Vachinyora mutongo wavo, Judge Andrew Hannen vanoti mutemo weDACA hausi pamutemo nokuti unokwikwidzana neumwe mutemo weAdministrative Procedure Act. Judge Hannen vanoti mutemo weDACA hauna kudzikwa nenzira inofanirwa kuitwa nayo mitemo yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vagumbuka zvikuru kuti Judge Hannen vamisa mutemo weDACA vachiti bazi rehurumende yavo rinoona nezvemutemo reJustice Department richaenda kumatare edzimhosva kunokwikwidza mutongo waJudge ava. Nengo yebodhi yeAfrican Migrant Caucus, Reverend Dr. Isaac Mwase vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka nezvaitwa naJudge ava vachiti pari zvino vanhu vanobatwa nemutemo uyu havafaniri kutya nekuti mutemo uyu uchatenderera kumatare edzimhosva izvo zvavanoti zvichatora nguva. Tabata Dr. Mwase kuti vachirondedzere pamusoro peDACA nemamiriro akaita zvinhu.
DACA murayo wakatarwa nehurumende yeAmerica yekugamuchira vana vakaberekerwa muno kuvabereki vakasvika munyika yeAmerica vasina mapepa. Zvakare vana vakauya nevabereki ivo vana vari vacheche vabereki ndokuuya kuAmerica vasina mapepa. Programu yakaitwa kuti ibatsire vana ava kuti vasararame mumvuri weimmigration laws.
Tinoona kuti pana judge wokuTexas uko vakapa mutongo pamusoro pechirongwa ichi cheDACA. Judge ava vakatii chaizvo?
Judge ava vekuTexas vane mukurumbira kuve mumwe wevatongi asingafariri kugashira vekunze. Vanoti mutongi ari anti-immigrant. Saka jaja wakanyora kufunga kwao chimisa urongo kuti wana waite nro kutaka. Pa kunyora kwao waiti wa Obama wanga president avana kutora nano chawaifana kutora pa kuti taka iwe ino gamchirwa is the law of the land. Saka waita kuti wana pane zvino anoti kune zvinopfuura makumi maseri 8,000 sema applications evana vari kuda kuti vagamuchirwe munyika muno under DACA. Saka ivo vari kuti hanzi nokuda kwokuti nhano dzina kutorwa nemazvo chimirai. Asi hazvizi kureva kuti vari under the protection yeDACA zvikuru makumi matanhatu 600,000 over 600,000 kuti vamujozi zvangoreva kuti vanhu havasi vaziziva kuti zvinhu zvichaenda kupi.
Takatarisa mberi kwatiri kuendawo, choitika chii pari zvino kana tikatora mashoko kana kutonga kwakaita jaji ava?
Kutonga kwajaji ava ndinoremba kuti kuchagurumuka kana mapeza kuitwa kuma kuvatongi vari pamusoro, nokuti uyu ifederal judge kutonga kwake hakusi final. Pane appellate court, pane amwe makotsi akati kuti hazvichazoitawo pamaopinions avo pamarulings avo kana zvichibvira kusvika kuvatongi pamusorosoro yesupreme court. Saka pane zvino handifunge kuti pane chikonzero chokuti vanhu vavhunduke zvakanyanyisisa. Zvinhu zvakadai zvinoitika muno muamerica.
Mutemo uyu unobata DACA unogona kubviswa mumabhuku omutemo here?
Mashandiro anoita mutemo muamerica ndekuti kana mutemo watarwa vanhu vanokwanisa kuzouya vachiti mutemo uyu hauna kutarwa nemazvo pagokwanisa kuine mamodifications anoitwa. Saka kune maningiriki different levels of legal activity anoitika kusvikira pamusorosoro. Saka pane balance inoitika, mutemo inokwanisa kutarwa kudzimba dzevatongi kana kuti mutemo inotarwa kuhouse of representatives kusenate. Saka vanhu vari kukurudzira kuti senate ive inotora nhano. In fact pane murau wakatarwa nehouse of representatives asi hauna kukwanisa kupfuura kusenate the upper chamber. Saka zvaitwa najudge Allen zvakutoita kuti vanhu vasimbe pakukurudzira senate kuti ive inogadzirisa zvinhu kuti vana vakazvarwa muno nevakauya nevabereki vavo vatiri vacheche vakwanise kurarama upenyu wavo vasingati.
Ko iyo hurumende yava Joe Biden inotii pamusoro pemutongo wakapiwa najaji uyu?
Hurumende yava Biden yakashatirwa chose, havana kuzvifarira zvachose nokuti jaji aita pamutongo uyu ndijaji akapinda pachigaro chake panguva yekutonga kupresident George W. Bush. Pakutonga kwapresident Trump, president Trump anga asingafariri murau uyu, akaedza nepose pose kuti agujumure zvose zvanga zvichiitika zvekubatsira vana vakauya munyika muno vari vacheche nevakazvarwa muno kuvabereki vasina mapepa. Asi haana kukwanisa kubudirira.
Avo vange vari nhengo yebhodhi reAfrican Immigrant Caucus, Reverend Dr. Isaac Mwase, vari parunhare kuBaltimore muno muMaryland neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vanoti vamwe vanhu havasi kuteerera zvavanoudzwa nehurumende pamusoro pecovid-19. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoti kambani yeZupco inogona kuve iri kuparadzirawo coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivani su zakare manyeru anasi apo dichukupa zedzimwe nawo ini ndini tanona kawande ndiri Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.